Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masimuka mhepo yekubva yaakutoita kunge shani. Mari inoda kudyitwa, zvino vanhu vakaba vasingabvisi kana kuita munhisi wayo mari. Kana mutohanywa zvekuti anehwadzira hwokudya toga kana kuti vatoga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori hwatekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murayiridzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti
munhu ngaamanga oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zvidya kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivhayo nemumiriri wemabhuku mudare reparamende vasipotisa kupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navachivhayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachivhayo navasakupwanya, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu, asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Ndinonzwa vamwe vachiti takachibata kuti chii, takabata Mnangagwa kuti chii. Aha, isu hatina zvekuti chii, zvekuti nyika inoi kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya urangana. Hakuna unogona kurimona ari ega, panotoda vane tsotso, panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve nyika iwane rugare. Tarisai muonerazve over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunzese nyika, vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndezvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo. Wanoonawo nehuchi hwenyika ino, ndozvatiri kuda chetezvo.
Iyo nyaya dzviya masimudzai huori huri kunyatsorwiswa here munyika umu, vaChamisa semaonero enyu pangaitwa sei?
Masimuka mhepo yekubva ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa ino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari kana kuti waaiwa isiti anewadzira wokurya toga kana kudyika toga zvinorwadza tarisai muone manyaya dzakaitika kunana zeki uko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachipira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zvino ndizero kati negold masia mari yanga ichizinopiwa yegoridhe inotyisa nelithiamu inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inopiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo mumakambozuva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugsgate mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti vanga varimo vamiriti vanozviziyana nevana munangadzi vanozviziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa kutine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuiziva zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakarudza inga kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa tidzidze kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongo nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakutachasei hombaro tinozvitenda oka izvi nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzekuti chero vaita chinhu ichi kuti vanobata chibharo vanongoti yes dananai chatai kubhinya hatisi kuroora kusengabera uchatendedzwi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika ichienda mberi
advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe vaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero yememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoi apo vanofanirange vachidzidzisa vana vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano nomirira varayiridzi nyaya iyi vachingopiwa bhil taakutanga zvekare kuti tinge tichinopera tichasungisa wese vanga vari involved nyange mapurisa avo vakakuvaretsvakotyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
vaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanowakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe netakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanenge achipiwa pokurara pane speci yakanyanya asi havasi kukwata kuti vasiri kurarayo uyezve havasi kukwata kunde vachipirwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzera kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatarukana chavari kuwanikwa vari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyaya iyo vakangurutaura here necommissioner general kuti commissioner general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
izvozvo chaizvo chaizvo challenge yatina ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vanobatisurprisingi vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police
asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner
sekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngavazvichemo zvavo kuna commissioner general ende ndinoziva kuti zvinotambirwa kana zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira Komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita musangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo iwo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemusangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti pane musangano wakamira wakati tikutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo ngatiteedzerei mutemo wemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho musangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero pechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar-Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kana kati tine hurukurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana mungatitsana nguro kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera
svondora tikatarisana nari tikisangana nemadzimai echidiki muzuro chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice deliver tine matambudziko akawandisa muno hatina dhamu redu remvura tiri kutenga mvura ende mamadzimai ari kuabhiuswa kumabhoho kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichatsaura uye zvekare nyaya yemadavamiro atirikuita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta kwoitawo zvekare iyoyo dambudziko rekushayikwa kwemabasa taita dambudziko kuunity l kuri kutonzi kuna First Street uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 form 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari zvekutoti dzimwe dzimba atoo malodji havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhara kukwira kwemwedzi atoo malodji kuunity l saka tiri kusangana zvekare dzimadzimai kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa
musangano uyu muchange muri kuuitira kupi uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza
musangano tiri kuitira kuzengedza foinonzi zvenjiza east constituency wakakoshesa tiri kukoka madzimai ese kuti auye uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega tine 5 maconstituency saka pati kuita muzengedza east constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo neshure nezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana totiwa matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei
tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka zvakamira sei
kutaura chokwadi iri ndiwo dambudziko rimwe hombe rakurisa riri kutokura chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho kwoita mayouth ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji aende zvatambudza vamwe ari kufuma chavo vakarara mumarodhi zvandambotaura zvokuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati vemazera kana kusvika kuna na32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka havasisi hanya nemiri wavo havasisina hanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno mapurisa ehe takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata asi haa hapana chiri kuchinzi zvisitoendera mberi zvekutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringidzwa kudzimba zvekutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapa asi kuti vaende unoripota havasi kuripota vanosiyana kuya kuzotsikidzirwa uzopfanyiwa mudzimba ana kupisirwa mudzimba saka ndo dambudziko ratinaro saka taitoku takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhadzi riya rwerikuti tive mawhistleblower tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mabhete ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamchira yane mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei
nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru uye zvekare zvipfuyo zvinoparara inoti zvipfuyo ndohupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha
saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano
isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo kana kwadoka vanoenda vonoisa zvipfuyo mumatanga vasakaisidzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa
takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fence kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa zvichiri kuitika here izvi
hongu hurumende yakamboisawo fence asi fence yakazobiwa nevanhu nokuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvekuba isusu sesangano repassenger association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fenzi varungu vanga vaine mapurazini iyaye vaitoziva vakanga vakatoisa fenzi pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fenzi kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo
imiwo sesangano hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona uye zvekare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa kana vachityairo vavo ziri kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands zvipfuyo zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatori hanya ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kutosungwa saka panozoitika tsaona idzodzi ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa zoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaini saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo uye zvakare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vagoliath
kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva vanenge vari muduta vanhu vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyaira unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe dzivarega rega sezvatirikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurukidza mwero cheHouthi muYemen
Musi wechikumi 7 vapanduki vechihutsi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHutsi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa zana negumi nenhatu muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHutsi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHutsi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi gumi nevatatu veUnited Nations. Ambassador Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHutsi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHutsi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kubudiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambassador Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambassador Woods vakati zvakadaro zvakare veHutsi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHutsi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo akari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHutsi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2, Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2, Herentals 1, Tiro 1 2, Arena Movers 1, FC Platinum 1, Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 ne Bulawayo Chiefs. Sezo nguwa ediapira regai timbotari samsure na ushakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutaza kutunga mira nyika ndiko kurukupa kuti uori utekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Kids Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuNhlangula 2024 muKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa e-SADC, the African Union, kulandela ukuchothoza kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni sisebenzisakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso yeSouthern African Development Community leAfrican Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli waweRussia ngobudlelwane belize leli leMelika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba eleMelika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona abantu babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, thiwa kuphumile evidiyo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le-AU kwanceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le iyakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo ointatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwana abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ivi ungakhangelithi ukudla konke nje. Mina ngiphila lapha eZambia, akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kide ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi bazakhulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ukorrect ukuthi ayeyireyiza leyo issue kuSADC because ikhol okufanele bakwenze. Yona iplatform available kuMind of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Gutamsaka okubandla leZANU PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la leMelika.
As long as kulabo HH neZANU PF akulabudlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C vanivani baba nobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu ukukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho ukhayela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
lelo meli ngalidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezitshiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebesifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabinyenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UmaNcube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingatholi izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli sePainted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha, yikho sithele athi hhayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaranger ethu wonke aqatshiweyo amaningi ngabalocals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-iganyana asen craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini.
Ugama, Namle,
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizofuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo uzemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chirietenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi achaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-attende umhlangano and wesofa umhlangano wakhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye balamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So ngakuzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela ukuhlangana. So umsuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluko esinjalo yisiphi and ungakhayela ayisho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha e-Stoyisten. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wena athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ingani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama-videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile besikubona konke lokhu itosha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicabule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba xa ezama ukunyathela uzokuhlungu umzeesprima. So kunomuntu angazimaza ngaleyo ndlela ukuzophotray ukuthi akumanga kuhlelizweni. Ngako amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela ifi nje phalamende omunye u-NPO wethu owebandla u-Honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconsenti ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkadoleni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wephalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
likela kubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
into eyaqala kudala lingakhangela izini sisathola uzibuse omama babezibandlulula kakhulu bechaya besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufoni MDC same story ungabona kwamanye ama videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula beshiswa izibono lezi bechaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTody Stevenson umuntu ongumama ngendlela achaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo nokufa kwabo more blessing and ukhangele even ngesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa kuzwisa ubuhlungu njengam njengomuntu ongumama kunje so ucina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution
leyo bekuyingqoxolo nkosikazi Ellen Shurietenga omela iHarare edalele iPhalamende kusilinganiso sabesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleze ukuthi silibhadelene namhlanje Kusigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke sixoxa lembongile lodumo umnumzana Obed Dube uzizwa ngokuthi African poet Dube sawamukela uhlelo
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibulani lonke balaleli emagumbini enimane omhlaba ngingakhohlwa ngilala umsakazi ngithemba liphinde lonke nama engiyadodoba nje
yes akwazi uyimbongi njalo uyahamba emicimbini ethiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kolohlelo lwakho lwabogogo akusihlele ngamfitshane ngapho
ngithanda ukusebenzisa ithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike ibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini uyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho so bese ngibaphathe ngakhwabalakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kule nsuku ngihamba nasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye ngasikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcinwa ngumama nelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosa inyanga yonke ngiyelapheni uzwe hlakule emzini kumbe ufotshele imigqubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali ephesentesi babona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe insuku ezine ezinhlanu ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga lengxenye ngibona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngase sithi ake ngizame lani kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazi ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba namasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela lesenke ngafika kibo abanye ufica uthawula abantwana labazulu kodwa abafuna ukumbona abathi uyaloya kuningi sengikufunde kulabona abantu engangingakwazi lami ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loku banethi sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabathakathi ngabantu abadala abakhuluma intshoso eziningi kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangimnqenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana nami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphezi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini asifisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami zeWhatsApp zithi plus 263 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 Kumbe vaya upeche the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe wangi inboxa njalo uphoxe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho kuncane akukho kukhulu ingqe uphenge inhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho abantwini
yeleke imbongi elodumo obhedi Dube khona ngaleke ewange sibonga kakhulu Dube ungadinga kusasa wakho.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona phakhe ku Facebook yethu ye VOA Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, siyabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadik lapha ke New Year ngeze Zambia. Sizwe ukuthi bathini uBim Dawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia. So ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisa ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi lalabacebisi abakhona. Singazi khona pho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalini lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoxana nabantu beZambia kungani kweba khona ungani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho. So khonokho ke ukuthi adlelane noPutin ekune tetisa elemelika sibona zana zonto ikondileyo. Kuzobuya uCaroline Sibanda uthi hey lapho umuntu omdala wachayiganga noma kuthwani. Thando Ndlovu la uyathi ukuthi hey bantu kambe wasekutheni umongameli sethula udaba olunje. Belinda Moyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi ukhulunywa khonoko ungani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi kunengkonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kuntu omdala. Kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisa Indlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe. So singakhohlwa akhonoko njalo singazikhohlisiki ngokunye okunenge. Kudube Ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa ungakhithwanga ibandla leZANU-P F embusweni akula nto ezahamba kuhle. Ye laba ke ngabantu abasithumele imilayizo yabo khonapha kustudio 7 kukhasi le-VOA Indebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani bazethulela ke abakufisayo. Ye kunjalo siyabonga kakhulu. Okwamanje ke sike sizwe ezomculo. Sak
njani iyabingelela umthandisi othulela amathosa amahle hamba na priority ngisithi ngiphila abantu bakithi umsebenzi wethu isiwenzileyo ngodisemba yodlule sahlulele ukuthi simlethe napha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sikhe simlethele wona namhlanje ne-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthize ngeli ngifike ngithi khakha Cholocho, as long as I'm not dead. Ebese kuthamatha ngamahle 2023 kuzodlala lezonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwenekelela ngalokho abangakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 isincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sijabulise abantu siqhuba phambili sithi siyabonga laphansi danki
yazizwa ukuthi zithini zikolapha ke Washington DC singayehlukanisi esikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle leZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe eZambia siqhuba lapha ohlelo lwethu lamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale